ZTC.
Tereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musiwe muvhuro 15 mbudzi 2021 makateerera mustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 vamwe gumi vachiwanikwa vaine chirwere chine zuro wakare. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti kufamba-famba kwevanhu munguva yezoro rerekisimusi kunogona kukwidza zvakare uwandu hwevanhu vachange vachibatwa necovid-19. Imwe nhengo yeCentral Committee muzano PF inoti bato rarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo. Nhengo dzesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS dzorumba kurangwa mabasa kutanga nhasi kwemasvondo maviri dzichida kuti hurumende inzwe zvichemo zvevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 vamwe gumi vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare pavanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 2660 vakavhenekwa. Uvandu hwevanhu vafa necovid-19 hwakasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4697. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mana nevana kana kuti 3,468,344. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 2,696,516. Nemugovera vanhu makumi matatu nevashanu vakawanikwa vaine covid-19 gumi nevatatu vavo vari vanhu vakadzoka munyika kubva kusouth africa. Imwe nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti nyika inogona kuona uwandu hwevanhu vachange vachiwanikwa vaine denda recovid-19 mumwedzi uno neunouya wazvita sezvo vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vachange vachidzoka munyika kuzororo rekisimusi negoredzva. Ngatinzwei hurukuro yataita navo panyaya iyi.
Tinozviziva kuti muhoridhei ino yekisimusi reyuwere tichaona hama dzedu dzakawanda zvikuru dzichadzoka kubva kunyika dzakatenderedza ingave resouth africa, Botswana nevamwe vanotobva kumhiri chaiko. Asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti vaya vari kudzoka kumusha ngavauyewo vakabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 uye isuwo zvekare senyika kungave kumabhodha yemigwagwa kana kuti kumaairport kwedu ngatisimudzireiwo nekusimbaradza mabasa eukororo kuitira kuti mumwe nemumwe anezenge achidzoka kuuya muno muzimbabwe anga achiuya akavhaksinetwa anga achiuyawo zvekare aine covid-19 certificate yake inenge iri kareti. Sezvo tikasadaro tichaita dambudziko rekuti sezimbabwe tikasangwarira tichasangana nedambudziko rekuzorwisana neiyaya vari kuti fourth wave yecovid-19 iri kutoonekwa kuti kune dzimwe nyika yatotanga tiri kuona kuti dzimwe nyika pane zvinezvi tiri kutorwisana nedambudziko iroro refourth wave.
Ko kune vanenge vachidzoka munyika vachishandisa miganho isiri pamutemo munotiwo?
Tinoziva kuti kumaborders kwedu kune mabure akayanya tine vanhu vakawanda zvikuru vari kutodzoka kuya muzimbabwe vasingashandise mabhodha epamutemo vanopoya nemabhodha aya anoshandiswa nevaya vareke vasabasa vakakwana saka ikoko kozvikare kune zvakakosha kuti madhoropa ari mumaborders ipoko kuti kusiparazwe pabasenzidziso uye nenyaya yekuti vanhu vari kumaborder ngavapiwe dziviriro yekuti vange vachibayiwa nhopai kudzivirira COVID-19 asi isu tine hamba neshamwari dzedu dziri kudzoka kubva kunyika dzakatipoteredza nedzimwe dzemhiri ngatidzikurudzirei kuti kana vodzoka kumusha ngavauyewo ngavakabayiwa ngavauyewo zvekare vakanyatsoteswa iyo COVID-19 kuitira kuti ivo pachezvavo vave nedziviriro uye vadzivirirewo hamba neshamwari dzavo dzavari zenge vachiuya kuzoona kumusha.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 munyika hunenge hwatidzikirei, asi chiri kushusha ndechekuti pane vari kubatwa vashoma iwavo vana vechikoro vanenge vaineka uwandu. Zvii zvamungataura?
Ndingade kuti takatsamba kuti farei nekuona kwekuderera kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere checovid-19 mumazuva adarika, asi dambudziko remuzvikoro rinokwanisa kuderedzwa kana senyika tikachipidza kutanga kubaya vana vaya vari pamazera ari pakati pemakore 16 ne17 sekutaurwa kwazvakanga zvaitwa nehurumende. Saka toramba tichikurudzira hurumende kuti dai tachipidza kubaya vana ivavo sezvo zvikoro zvichiri zvakavhurwa, tinoziva kuti vazhinji vevana vemakore vemazera iwavo vari muzvikoro kunyanya kumasekondari school.
Ava vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Imwe nhengo yezanupf central committee uye vaive shamwari yepedyo yava Simon Kayamoyo vaJoseph Chuma vanoti bato ravo rezanupf rakarasikirwa zvikuru nekushaya kwavaKayamoyo. VaKayamoyo avo vaive mutauriri webato rezanupf iye vari nhengo yepolitbiro vakashaya nezuro kuchipatara cheMatadei muBulawayo. VaKayamoyo vainge vane makore 46 ekuberekwa. VaChuma vanoti VaKayamoyo munhu akabva kure nezvematongerwo enyika kubva vachiri kubato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Studio 7 yakundikana kubata vemhuri yemufi kanawo vakafano bata chigaro chemutauriri webato rezanupf vaMike Bima pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi kuti tinzwe kana pave neurongwa hwekuradzikwa kwavo. Asi vaChuma vanoti kunyanga hazvo urongwa hwekuradzikwa kwaKayamoyo husati waziviswa hapana anopokana nekuti igamba renyika. Mabasa api anocherechedzwa nawo vaSimon Kayamoyo? Imi maga muri mumwe vanhu vanga vari pedyo naambasada Moyo, zvii zvamungataurawo paukama hwenyu naambasada Moyo?
Akatsamwa angari munhu aida kuyaranisa zvikurusa angari munhu aida kugara murunyararo you are the peace loving person aita avoid a conflict as much as he could unless he would go out of his way to create conflict or enemies who is we munhu futi aiterera and who take instructions from anybody who is above him and aigona kuterera munhu ari pasi pake saka munhu anga ane a very good trait as a human being a leader a political leader as well.
Pane hurongwa here hwati hwaziviswa kusvika pari nhasi nemafambisiro ari kuitwa rufu rwavo
hapasati paita anything yatanzwa asi tinodaira kuti tichatanga kunzwa zvakawanda although tichitoziva kuti hii obvious case is a national hero hapana tours about it hapana any discussion.
Ava vanga vari nhengo yecentral committee yezano PF uye vaive shamwari yepedyo yava Simon Kaya Moyo vaJoseph Chuma vari parunare kuulawayo nestudio 7. Nezuro mbudzi 14 Zimbabwe yakasvitsa makore mana vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto muchitiko chakanzi nevamwe kwaive kubvutwa kwemasimba nemauto. Usiku hwemusi wa14 mbudzi 2017 mauto akatora nhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation akazozivisa musi wa15 mbudzi kuti akanga asina kutora masimba kwete asi kuti akanga achida kubvisa vanhu vaaiti vakanga vakakomberedza vaMugabe vachivatadzisa kutonga zvakanaka achiti ivo vaMugabe vaive vakachengetedzeka. Musi wa19 mbudzi bato rezano PF rakazobvisa vaMugabe pachigaro chemutungamiri webato iri. VaMugabe vakazonyora tsamba kuparamende musi wa21 mbudzi vachiti vakanga vava kusiya basa semutungamiri wenyika. Vave mutungamiri wenyika pari zvino vaEmmerson Mnangagwa avakanga vatiza munyika vachienda kuSouth Africa vachiti vaityira upenyu hwavo pasi pavaMugabe vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa musi wa22 mbudzi vakazogadzwa semutungamiri wenyika mutsva musi wa24 mbudzi 2017. Kunyanga hazvo vamwe vachiti zvinhu zvashanduka nekupinda kwavaMnangagwa pamasimba vamwe vari kuchema kuti hapana chikuru chashanduka kubva pakabviswa vaMugabe pachigaro. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dziri kutanga kurangwa mabasa nhasi kwemasvondo maviri dzichida kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro yevarayiridzi pamwe nekuti varayiridzi vachanyoresa bvunzo gore rino vasainirane pasi zvibvumirano nehurumende kana kuti makontrakti ebasa vasati vatanga kunyoresa bvunzo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe huri kuru yataita navamasaraure.
Varayiridzi vese vari afiliated kwaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nevamwe vese vane shungu nekuti muhoro wavo uwedzerwe kutanga nhasi for the next 12 days havasi kuzenge vachienda kumabasa vari kuratidzira vachikombidzira hurumende yavo kuti izive kuti hurumende ichiri neobligation yekudzora mari yedu kudzokera pamari yataisitambira before October 2018. Tiri kufara kuti misangano mizhinji yaiitwa munyika muno yekumacommunities vanhu vachimudzira vakasimbisa kuti nhasi hakuna munhu achaenda kumambasa saka urongwa huri kubudirira huri kuenda mberi hakuna chirikuita kumashure.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti mutore matanho aya?
Zvichemo zvedu zvikore zviviri takabvisa sebhonasi yaita tinoda kutiitwa 100% yesarari ya2018 asi takazoibvisa mushure nekunge hurumende yatirenda kupa bhonasi remaus tikati hatiti kuita sevanhu vasingati kubvisisa tikati tichava kuburuganisa chose yachichemecho takabva nezvichemo zviviri chete zvekuhurumende ichizorera mari yedu yataisitambira before October 2018 hurumende ichichipiri itisaini iite
imi muri kuda kutora danho iri matadza here kuita nhaurirano muchigara pasi nehurumende?
Havati nhaurirano pese pasinotaura navo vanotofuratira tinoramba tichikumbira kuti dai machionawo dai machionawo zvinhu zvavo zvinogadzirwa muchihwanzi zvokuuya semasurprise kana kuhuru zvaiririteavanga vachipashaizvo haungazvitambire unozwaizvomasitepu ese tinotyva toshamisika kuti hurumende yedu tisisa kutaura nevanhu vayo tisiri vashandi vehurumende tekusikatia tichitodiwa ne
Tirikuona kuti nguva yamuri kuda kutora danho iri rekurangwa mabasa inguva inenge yakutarisirwa bvunzo. Hamuchi kukoshesawo here nyaya yebvunzo? Asi amuchikiri here kuti nhengo dzenyu dzinodzingwa mabasa makanga matora matano iyo yekurangwa mabasa? Mutungamiri wesangano revarairidzi reatuzi vaobeti masaraure vari parunare nestudio 7. Tombotarisa misoro yenhau mune mamwe mapepa nhau. Bepa naure Daily Mail rinoti munyori wemabhuku ane mukurumbira Wilbur Smith akashaya nezuro masikati ari kumba kwake kuCape Town muSouth Africa mushure mekupedza mangwanani wose achiverenga nekunyora nemudzimai wake Niso. Bepa naure Zimbabwe Standard rine musoro wenhau unoti mashoko ekuti vaimbo vemurongi wemisangano muZANU PF vaSerbia Kasukuwere vari kuronga kudzoka mune zvematongerwo enyika vachikwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika apinzwa chando mubato reZANU PF. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Masora Studio 7 vose vateereri nevashamarari vose vestudio 7, ndinokumhorosai nemufaro, mufaro mukurusa wekuti kwamuri kwose kwose ikoko kuri seiko. Ini ndine chichemowo changu kana chikumbiro changu kana muonero wangu wekuti no zvatiri kuona zvichiitika muZimbabwe, mararamiro ari kuZimbabwe ari kunyanya kurwadza isu vagari vekuZimbabwe nenyaya yekuti mbavha dzanyanya kuwanda, uori wanyanya kuZimbabwe. Asi kana ndakatarira uori kuti wanyanyiswa nenyaya inyama, inyaya yenhamo, nhamo ndiyo inonyanya kutibata, mabasa hatiawani. Saka munhu anogara pasi akatarira mombe dzemunhu, akatarira midziyo yemunhu, akatarira zvinoita mumwe munhu, akati kana ndikatorera munhu uyu kana kuuraya munhu uyu ndowana zvinhu izvi ndorarama. Saka dai ZANU PF ichigona kuona kana kuti nzwira utsitsi, nekuti isusu takura izvozvi hatina kana ramangwana ratatarisira paupenyu kana kuti vana vedu ramangwana ravo richamira sei kana ZANU ikaramba iriyo iri ruling ichitotitonga. Zvakawanda tingataura hedu, asi zvatiri kukumbira ndizvozvo. Ndinotenda.
Mangwanani Studio 7, tinokutendai nebasa ramunotipa zuva nezuva, siku nesikati muchitipa nhau dzechokwadi. Ndichitaura nenyaya yematicha. Maticha ngaarege kunyengedzwa. Onyengedzwa 11th hour. Onyengedzwa 11th hour kuti topai mayusa bonus. Iwo hurumende vachiti hatina mari yemayusa mabonus yatokupai mayusa. Tiri kushandisa RTGS. Vauda kunyengedzwa nokuti vauda kupinda mabaerection ayo kuti zvigonza. Hurumende yakanaka yabatsira maticha nemabonasi mayusa. Musanyengedzwa imi puhai muhoro wenyu wepamwedzi ari mayusa iwayo amuri kuda. Weduwe shinurai nguva yese maikumbirana nyaya yemari muchiti kuda anoenderana nemari yedu yataihora kudhaya yemayusa. Izvi zvavakuda kukunyengedzai pa11th hour sezvavari kuita maovheti. Maovheti izvo zvatanyeperwa futi kuti toupai mari hei todai todai todai. Wachinyengedzwa kuita kuti maerekisheni aya wagobatsirwa futi nemaovheti. Saka rambai izvozvo kushandiswa nehurumende iyi. Puhwai muhoro wenyu mari iri mumajita chete.
Ndenge ndiripo 2023 tigadzirira uto, uto pokugara. Chamisa chete chete, chamisa chete chete. To my age, ndikutaura pama age angu, maage angu ose kubva makore andataura iwayo. Tese ngatifambe nedonzo rimwe. tisinga tifambe nedonzo rimwe donzo rimwe rogadzira upenyu wedu nokuti avo vakurawo havatorina kuresha neupenyu hwedu zvavo zviri right zvavo zviri right vakuru ivavo havatorina kana basa neupenyu hwedu saka upenyu hwedu totogadzira tega nevapanha vechidiki mayouth mayouth shoko rangu riri kwamuri mayouth 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 panani shoko rangu riri kwamuri rinaro bose dambudziko ratinaro muzimbabwe rangofanana dambudziko recoronavirus notiri kuuraya everybody so idambudziko futi rimwe rofanana nezanupf nekuti inokwadza everybody munyika anotambura nekuda kwayo
hallo pa studio 7 ndiri kutaura ndiri pazaka ndinoda kumbotaurawo nenhau yevanhu vezanupf vanoti chanyisa hana vanhu munhu asina vanhu unogarirwa murodhi rinokuvharirwa kusina vanhu vake vanovharirei kana vachiziva kuti hana munhu ivo ndivasingazivi zvavari kuita nokuti kana munhu asina vanhu ndingagwira ini kana ndina masoja iye ndichibwa nomusina masoja ndini ndongobata namaoko ndingagwire ini munhu akadaro ivo ndivasina vanhu kuti vanodoita zvokuhaya chamisa unongodiwa navanhu zviri pachena zvisina kana kupokana kana zvisina fungidziro sezvavanoita ivo
mangwanani mangwanani pastudio 7 apo aine ndinonzwa kurwadziwa zvisingaite ini ndiri kuno kuhonde valley mapostori ekwamarange unongonzwa nyingwe kuti pamberi nezanu pamberi nezanu pf takanzonzi namutumwa tivhotere pana wamunangagwa vanoita senge vane mashopu savanotenga shuga yawega yakachipa ende havana kana basa navo havana kana future vanhu ivavavo vakandofanana nemurume akataura uye wekuchipinge uya akati yewe ndirakwasisa mwana angu vimbai pamberi needucation vimbai vako ada kudzidza kupi ari kudzidza ada kuzoshanda kupi tinavo vanoiswa vane madigiri nemadhiploma vakagara ivo nyingwe kuti vimbai pamberi needucation yekudini haugoni kuchinja maitiro wechivhotera wachamisa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika dare redzimhosva remuamerica rinoona nyaya dzinenge dzichipikiswa mumatare kana kuti raappeals court nechishanu chadarika rakapa mutongo wekuti mutungamiri weamerica vajoe biden havagoni kumanikidza makambani ane vashandi zana kana kudarika kuti ange achisungirwa kuti vashandi vabayiwe nhomba yekudzivirira covid-19 dare revatongi vatatu rakagara mudunhu renew orleans rakasimbisa mutongo waro wekutanga kunyange hazvo hurumende yava biden yakanga yapikisa mutongo uyu ichiti kumisa kubayiwa kwevashandi nhomba iyi kunogona kukonzera kufa kwevanhu vakawanda asi mutongo uyu wakati danho ravabiden iri rakanga rakaipira pakuti raienzanisa makambani ose muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica tabata chizvarwa chezimbabwe uye vari nyanzvi mune zveutano vafrank guni avo vari muwashington dc kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi
chatingataure ndechekuti nyaya iyi inenge kuchingatingati iri triki kana kuti inyaya yakaoma kana tikatarisa mativi ese ari maviri nekuti hurumende yavabiden yakashandisa masimba emuosha kana kuti occupational safety and health administration masimba iwayo anopiwa necongress ekuti kana kuchinge kwaita madambudziko ezveutano iro boka reosha iri rinoshandisa masimba echimbi chimbi kuitira kuti utano hugadziriswe uye dambudziko iroro risapararire richitapurira kune vanhu vakawanda saka yakashandisa masimba anonzi emergency temporary standard ekuti makambani ane vanhu vanopfuura zana vange vachisungirwa kuti vashandi vavo vange vabayiwa nhomba yecovid-19
asi pane chakaipa here vaguni kuti hurumende itore matanho iyo yatichitarisa nyaya dzeutano
izvi kana takatarisa kudivi rezveutano hapana chakaipa inisu tinototi dei vakati makambani ese anosungirwa kuti vashandi vavo vange vakabayiwa nhomba kwete kuti vane vanhu zana chete nekuti kunyange vane vanhu gumi kana pakawana vaviri kana vatatu vane utachiona mukambani imomo muine vanhu vasina kubaiwa vanongokwanisa kuparadzira saka tinotoona sekuti masimba anga ashandiswa neosha anenge asina kutonyatsojika nevakangoti vanhu vese vanofanira kunge vachibaiwa nhomba kwete kuti vane huwandu hwezana nevanopfuura chete ndo vanofanira kunge vachibaiwa asi kana takaipindurawo nyaya iyoyo takatarisawo mamiriro ari kuita dare ndeyekuti muno muamerica munoteedzerwa mutemo bumbiro remutemo kana kuti constitution ndiwo mutemo mukuru weamerica yese saka vematare ava pavakaisa stay temporary injunction hakusi kuti zvakataurwa nehurumende yavajoe biden zvatopera aiwa apa vari kungoti ngazvimbomiswa kusvikira matare anyatsoongorora vachitarisa bumbiro remutemo kuti hapasi kuchorwa here kodzero dzevanhu nekuti vanhu muno muamerica vanoprotektwa kana kuti vanopiwa udzamu hweupenyu hwavo tichiteera bumbiro remutemo saka izvi zvakaitwa nehurumende yavabiden zvinoita sekuti dzinotsitsira mamwe masimba anenge aine mastates nevanhu vavo ndo saka muri kuona pane gakava rakadai iri
asi tikaona here iyo hurumende yavabiden ichipikisa zvakaturwa nedare izvi
hongu tinotoona sekuti hurumende yavabiden ine kodzero yekuramba ichipikisa tinoona sekuti nyaya iyi ichatosvika kudare guru resupreme court nekuti kana takatarisa hurumende yavabiden vane kodzero yekuti vana vemuamerica kana vatu vanhu vese vari muno muamerica vange vachidzivirirwa avo zvavo vasingadi kutapurirwa neutachiona kuti marights avo kana kuti kodzero dzavo dzisatyorwa neavo vasingadi kubayiwa nhomba vanozofamba vachiparadzira urwere uhwu kune vamwe saka tinoona sekuti nyaya ichatoenda kusupreme court
avanga vari chizvarwa chezimbabwe vafrank guni vanove zvakare nyanzvi mune zveutano vari parunhare muwashington dc nestudio 7 pera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rakazivisa nezuru manheru kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 vamwe gumi vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare imwe nyanzvi mune zveutano inoti kufamba-famba kwevanhu munguva yezororo rekisimusi kunogona kukwidza zvakare uwandu hwevanhu vachange vachibatwa necovid-19 munyika imwe nhengo yecentral committee yezano pf inoti bato rarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutauriri webato vasimon kaya moyo sangano revarayiridzi reatuz rozivisa kuti nhengo dzaro dzichatanga kurangwa mabasa nhasi kwemasvondo maviri dzichida kuti hurumende inzwe zvichemo zvevarayiridzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivei nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ndiri muwashington dc ndini jonga kandemiiri ndichiti muswera zvakanaka vateereri